manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 8 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana kuri kumining, tiri kutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo here maclaims, vari kupiwawo here environment yekuti vaite business vakasununguka.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi reInternational Women's Day. Hurumende yeAmerica inoti iri kushushikana zvakanyanya nekushungurudzwa pamwe nekuburitswa munyika nechisimba kwevamwe vashandi vebazi reUSAID nehurumende yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokorora kuridziro yavo yekuti zvirango zvese zvibviswe vachiti zviri kuomesera vana veZimbabwe. Indiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America inoti iri kushushikana zvakanyanya nekushungurudzwa pamwe nekuburitswa munyika nechisimba kwevashandi vebazi reUSAID nehurumende yeZimbabwe. Gwaro raburitswa nemukuru weUSAID Amai Samantha Power rinoti vashandi veUSAID pamwe nevemasangano ari kushanda nebazi iri vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kubvunzurudzwa usiku hwese, kufambiswa nedzimotokari dzisina kukodzera kwemitunhu yakareba pamwe nekutorerwa zvikwanisiro zvavo zvinosanganisira mafoni nemakombiyuta zvichipenengurwa. Gwaro iri rinoti kushungurudzwa kwevashandi uku kwakaitika apo vaiita basa ravo rekuongorora nyaya dzebudiriro neutongo hwejekerere muZimbabwe senzira yekubatsira nayo basa reUSAID rekutsigira kushanda kwemasangano akazvimirira nemasangano anoshanda nezveutongo hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu. Vanoti chiitiko ichi chinotevera zvimwe zviitiko zvakakomba zvakaitika mukati memakore maviri adarika apo vashandi vehurumende yeAmerica pamwe nezvizvarwa zveAmerica zvakasangana nekushungurudzwa pamwe nekusabatwa zvakanaka nehurumende yeZimbabwe. Gwaro iri rinoti zviito zveZimbabwe izvi zvinotadza kuzadzisa zvinotaurwa nehurumende zvekuti yakazvipira kuvandudza utongo hwayo pamwe nekugadziridza nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJane Fani Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMichael Mukura vati vanga vasina chekutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanga vasati vaona gwaro raburiswa neUSAID iri. USAID iri kushanda muZimbabwe kubatsira nemabasa akawanda anosanganisira kuwanisa vanhu chikafu. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi reInternational Women's Day, hurumende ichiti yakazvipira kusimudzira madzimai munyika, ukuwo madzimai achiti kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richisimudzira kodzero dzavo, kusadzadzikiswa kwaro kuri kukonzera kudzosera shure zvakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamhemberero dzekucherechedza zuva remadzimai pasi rose kana kuti International Women's Day dzaitirwa kuchitora kushurugwi mudunhu reMidlands, gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Muchangwa vati hurumende iri kukoshesa zvakanyanya kusimudzirwa kwevanhukadzi.
Kana kuri kuagriculture tirikutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo zvakakwana here pfumvudza intwasa. Kana kuri kumining tirikutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo here maclaims, vari kupiwawo here yekuti vaite business vakasununguruka.
Amai mutsvangwa vati chiri kudzosera madzimai kumashure zvakanyanya nyaya mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume here. Vati bazi ravo riri kutora matanho ekupedza dambudziko iri akaita sekuwanisa madzimai anenge asangana nemhirizhonga rubatsiro rwakazara, vachiti nyika igoni kuzadzisa chiga chevision 2030 pasina madzimai.
You can't leave 52% of the population behind and expect to achieve vision 2030. Ndozaka president vachiti pamasimba vanotipa, vachiti pamaridzo vanotipa kuti ite empower women, vachiti pamasimba ekushanda nemadevelopment partners.
Asi amai Memory Mvura vanove mugari wemuHarare vati zvisinei nemhemberero idzi gore negore kodzero dzemadzimai hadzisi kusimudzirwa munyika.
Mai asati awa empowered asati ane zvatingati tingatariso kuti tiri kusimudzirwa kana kuti akatosimudzirwa, tichiri kure nekusimudzirwa kwemadzimai nekuti tikaita saizvozvizvi ikonomi yedu yakadhakwa.
Mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekunzi Mamoyo atiwo zuva ranhasi kwaari nderekuti madzimai aungana achichema nhamo dzavo sezvo madzimai asina upfumi kana masimba munyika.
Nekuti kurema kwakaita upfumi hwemuno munyika ikonomi zvayakaita ari kuchema mukadzi. Baba vanogona kutongotiza vakaremerwa, havana kwavanoimpawewa. Ikonomi yacho ukaitsvaga kwese seizvozvo ukanzi kumamainzuki hakuna vakadzuku, varume vega.
Amai hotiri yachikandira avo vanoraramawo nekutengesa mumigwagwa vatiwo madzimai munyika ari kunhonga svosve nemuromo sezvo ari kushungurudzwa pese paanotsvaga kuraramisa mhuri.
Tiri kumhanyiswa nepolisi, hatina kana nguva yekutengesa, pando patinoraramira mhuri dzedu dzinenge dzichida kudya dzichida kuenda kuchikoro. Saka kana tichivhiringidzwa kudai tinenge tichitokanganisirwawo kodzero dzedu.
Mumwe mutori wenhau wechidzimai Veneranda Langa atiwo kushayikwa kwomunhukadzi muutungamiriri hwenyika mucherechedzo wekuti Zimbabwe ichiri shure mukusimudzira madzimai pamwe nekuenzanisa mikana.
Presidents hakuna kana madzimai ari pautungamiriri. Kana madzimai akawana zvigaro zvakakosha kumaministries like Ministry of Finance, toona kunge upenyu hwavo hungasimudzirwe nokuti maministries wayo ndo anoronga upfumi.
Zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore rega rega pasi rose senzira yekupemberera budiriro yevanhukadzi pamwe nekuendesa mberi kodzero dzavo. Zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira rino tarisisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai senzira yekuwana budiriro kana kuti investing in women accelerate progress. Madzimai munyika anogaro chema nematambudziko anosanganisira mhirizhonga yemudzimba, kubatwa chibharo, kuroodzwa vachiri vadiki, kusaenzaniswa kwemikana nekutarisirwa pasi mumabasa pamwe nemumhuri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekushora zvirango zvavakatemerwa neAmerica, vachiti zvirango zvese zvisiri pamutemo zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanirwa kubviswa nekukasika uye pasina zviga zvinonzi zvitange zvazadziswa. Vachitaura pakuvhura izvi zviri pamutemo kwavaita gungano repiri revemabhizimusi reED Munangagwa Business Summit 2024 muHarare, vaMunangagwa vati vana veZimbabwe vakatsungirira kwemakore makumi maviri nematatu vari pasi pezvirango, vakati hapana manyepo angadai akawandiswa sei angavapusisa. Vati zvirango izvi hazvisi pamutemo. Muhurumende nevemabhizimusi mune vamwe vanodyidzana navaMunangagwa vakatemerwawo zvirango nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori. Mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevabva kure muSouth Africa rePeople's General Foundation vaShelton Chiyangwa vanoti vari mushishi rekuunganidza rubatsiro rwechikafu nezvekupfeka zvekubatsira zviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa mudzimba dzazvo munzvimbo yeNew Rest kuWellington muCape Town mushure memhirizhonga yakaitika pakati pesvondo. Mirishonga iyi inonzi yakatanga mushure mekuuraiwa kwechimwe chizvarwa cheSouth Africa nevanofungidzira kuti vana veZimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa emunharaunda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 navachiyangwa pamusoro penyaya iyi.
Chipito izi takatika musiwe chitatu irosho ndorimori apo takatambira mashoko ekuti kune zvizvarwa zvekunyika yedu zvekuZimbabwe zvinogara munzvimbo yenyure kuWellington kuCape Town vakamukirwa nevanhu venyika muno but vari vagari venzvimbo iyoyo vachinzi ngavabude muno nekukasika. Izvi zvakakonzerwa nekuti painzi nevanhu vemuno zvizvarwa zvenyika yekuZimbabwe zvakakonzeresa kufa kwemumwe mukomana, saka naizvozvo zvakapwanikwa musiwe chitatu iwowo. Vanhu vakabva vatanga kuita mirizembo vachiti nekuti mauraya munhu wedu takachindidai munomu. Asi mashe pakakanzwawo kune zvizvarwa zvekuZimbabwe taizwawo nzi kwakatanga kwaurayiwawo kumusha tsoni rapfuura ne achinzi aurayiwa newe munomu. Saka ndozvese zvakakonzeresa mubvanza mupopoti akabvunza vanhuminyika mire venyika zvedu ngavabude munharaunda yai.
Vanhu vangani vari kutarisana nedambudziko iri uyezve pari zvino sangano renyu riri kubatsira sei?
Vanhu vakasangana nedambudziko iri vakawanda, vanogona kupfuura zviuru zvitatu kana kuti kupfuura vakawanda madzimai nevana nana baba vakawanda zvakayenyika zvinhu. Saka kubatsira kwatiitika isusu ndekuti patakatanga kunzwa nezvenyaya chekuti anga tatakamhanya mhanya natemuchekutiza nokuona kuti vanhu vangagone kuenda here panhu pakachengetedzeka. Tikanzuri yeikoko yakabatsira madzimai kuenda kunzvimbo yakachengetedzeka uyewo pachigiraundi pakagonosara vana baba vanga vakachengetedzwa nemapurisa. Saka takabva tatidzo tise sangano zvesho zvakare seboki sefaundation yepeople's general takachizomhanya mhanyawo kutanga kutsvaga kubatsira nevanhu munyaya dzechikafu. Tikataura nemakambani akaendawo panzvimbo iyoyo vachiendesa chikafu nekutsvaga kuti vanhu vangawana here kudya chikafu. Saka zuva rese parakapera vanhu pakazova nekutaurirana kwakaitika kumapurisa kuburikidza nevatungamiri vekuZimbabwe nevemuikoko kwacho vanhu vakanzi ngavachidzoka munharaunda. Saka chimwe chatiri kubatsira nacho ndechekuti vanhu vari kuuya kwatiri vachiti vaakuda kubuda munzvimbo iyi. Saka vamwe vacho tirikuvabatsira vanenge vazvipira vane mabatsiro akasiyana siyana.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevabva kure muSouth Africa rePeople's General Foundation vaShelton Chiyangwa vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muPort Elizabeth muSouth Africa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZuro vakataura zvine mutsindo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica. Vakaudza vanhu zvinangwa zvavo nezvavanoronga kuita kana vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica kwemamwe makore mana. Kamwe chete pagore mutungamiri weAmerica anofanirwa kutaurira nyika mamiriro akaita zvinhu munyika. VaBiden vakazivisa kuti vari kuda kudzikisa mitero pavanhu, kusimudzira dzidzo uye kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kumuganhu weAmerica neMexico, uye vachiti America icharamba imire neUkraine. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha.
Vatanga nokuparura yatinotiyo foreign policy yayo vachitarisa hondo yokuUkraine neRussia pamwe chete nesupport inopiwa Ukraine nebato reNATO ramauto. Saka vataura ivo vaiti America neshamwari dzayo haisi kuzombosiya Ukraine iri yoga kusvika Ukraine yakunda Russia.
VaBiden vakati pamusoro pezveupfumi
vataura ivo kuti upfumi hweAmerica hunofanira kunge huchibvira pasi kusapota kuchibvira pasi kuchiinda kusvika kumusoroko. Vakataura ivo kuti munhu haufaniri chete kungoda nyika yako kana uchinge wahwina, nyango waruza unofanira kunge uchida nyika yako. Haisi nyika yekuti ikadonedzerwa pasi inoramba iri pasi, inomuka. Yava nguva yekumuka ike zvino izvi America ichiita zvakawanda zvokuvandudza upfumi hweAmerica pamwe chete nokudza sa mitengo yemishonga yavanhu pamwe chete iyo nezvokurapwa kwavanhu kwese nekodzero dzamadzimai dzanzi dzichakurudzirwa dzino zvekare vakakurudzira dzimwe pamwe chete nepokugara pavanhu pedzimba.
Pane zvavakataura here pamusoro pemitero inobhadharwa nevanhuwo zvavo?
vataura hivyo zvekare nyaya yemitero kuti mitero inofanira kuwandira kuna vane mari kwete kuti vasina mari vachitaura kuti vachaita mutemo uchadzasa izvozvo kuti vanhu vanohora mari iri pasi pe 400,000 vasange vachibhadhara mutero.
Zimbabwe ingadzidzei kubva kune zvakataurwa navaBiden?
Kataura zvekare zvimwe zvatinofanira kudzidzisa nyika yeZimbabwe kuti hatifaniri chete kunge tichingoda nyika yedu kana tirisu tahwina kana kuti kana tirisu tiri kuwana chavuviri munyika. Aiwa, idai nyika yenyu, chero muri murombo, chero muri mufumi, chero makundwa panaurirano, ndokuti nyika ivakike.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEuropean Commission, amai Ursula van der Leyen, nasi vati urongwa wekuti rubatsiro rupinde muGaza kuburikidza nenzvimbo inosvikira ngarava iri muCyprus wakaziviswa usiku hwemusi wechina nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Mashoko avo kunyika kana kuti State of the Union hunogona kunge hwave kutoshanda nemusi wesvondo kana kutokasika. Sangano reUnited Nations nasi rayambira hurumende yeTaliban muAfghanistan kuti kurambidza kwayo vanhukadzi kudzidza nekushanda kunogona kuwedzera kusunda nyika kuenda muhurombo nekusiyana nedzimwe nyika. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti yakatanga kupa vanhu zvekudya pasi pechirongwa chekubatsira vasina chikafu chakakwana, vakawanda vanoti hazvisi kusvika kunzvimbo dzavari nekuda kwemigwagwa yakaipa, uye vanhu vari kuwana zvekudya izvi vanonzi vashoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vasina zvekudya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa svondo rino kuti yakatotanga kupa ruyamuro rwezvekudya pasi pechirongwa chekupa vanhu vari kumatunhu makuru masere kusara kweHarare neBulawayo, kunyange hazvo iri kunze haina kutaura chokwadi kuti munyika hamuna chibage chinokwana, kunyange hazvo yaigara ichiti matura eGrain Marketing Board akazara. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakazivisa kuti matunhu gumi nerimwe pamatunhu makumi matatu nerimwe kusanganisira mutasa mudunhu remanikaland akatobatsirwa nechikafu pasi pechirongwa cheFood Deficiency Mitigation Strategy Program. Uko gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi vaJulai Moyo vakazivisa musangano wemakurukota svondo rino kuti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda zvekudya zvinosvika matani zviuru zana nemazana mana nemakumi masere nezviviri kana kuti 100,482 tons kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwemwedzi wakurume. Asi vakawanda vanoti havasi kuwana zvekudya izvi zvichinzi motokari dziri kutakura zvekudya dziri kutadza kusvika kune dzimwe nzvimbo vachiti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa yakaparara. Vameja mufepi vekumola kukariba vanoti kwakangoya motokari dzezvekudya mbiri vachiti dzimwe hadzisati dzasvika nekuda kwemigwagwa yakafa, uye vanhu vari kupiwa zvekudya munzvimbo yemola vashoma zvikuru pane vakanyoresa mazita kuti vawane rubatsiro.
Pane marori akauya but mashoma vakakuruki marori mai haisoiye transport because mota dzinotakura dzacho dzinogona kupedza kana 1 week dzichifamba.
Mumwe mugari wekuzhombe mudunhu reMidlands anoda kuzivikanwa nezita rekuti Mamoyo sezvo achityira kuti anozonyimwa zvekudya zvikazivikanwa kuti akataura nevatori venhau, anoti kunyange iye akanyoresa vamwe vanhu vakatadza kunyoresa sezvo zvanga zvoitwa zvematokerwo enyika.
Kunyorwa vanhu vakanyorwa asi chainetsa ndechekuti zvoni pakazotungamirira Mambo wesela yekuzombe modunhu remidlands vanoti nzara iriko uye vachiti vana vafanirwe kuramba vangotaura pasina vari kupiwa zvekudya.
Mashoko edu atoona kuti tirambe tichingokumikidza nezvara. Matiudza kubriefing kuti president vati hapana mamunhu achafa nezvara. Kana iripo yatotanga.
Mumiriri wekariba muparamende vashaini gwangwava vanoti nyaya yekuipa kwemigwagwa yadzosera kumashure chirongwa chekupa vanhu chikafu.
Transporters kana kuti vane dzimota dzinotakura chikafu chichiendesa kune dzimwe nzvimbo vanokundikana kunonyatsosvika pavanofanira kutorape vanhu, zvinozoita kuti vahorese vanhu munzvimbo dzekuti vazoita kufambira. Kune mhuka dziri kunetsa shumba nenzou.
Kurikota redunhu remasonaland west amai Marian Chombo vanoti dambudziko remigwagwa riripo vachiti vari kuronga kuti mota dzemauto dzive idzo dzinoende zvekudya kunzvimbo dziri kure uye dzine migwagwa yakaipa. Rimwe dambudziko rinonzi nderekuti vanotakura zvekudya vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica sekutaura kwavakenyas burombo vekubhindura mudunhu remasonaland central.
Isu tinoda kubhadharwa nemaus dollars.
Kunyange hurumende iri kupa vagari vekumaruva zvekudya, masangano akazvimirira akaita seWorld Food Program kana kuti WFP ari kupa mari kuvagari vemamwe maguta nemadhorobha kuti vatenge zvekudya, asi vakawanda vanoti madhora ekuAmerica 80 nemasere kana kuti US$78 avari kupiwa haasi kukwana. Sangano rinoshanda nevagari vekumaruva reRural Communities Empowerment Trust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu, zvikuru mudunhu reMatabeleland North, iro rinonzi nehurumende ndiro rine vanhu vakawandisa vari kuda rubatsiro rwechikafu vanoita zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%. Dunhu remasonaland west ndiro rinonzi rine vanhu vashoma zvakanyanya vari kuda rubatsiro vanosvika zvikamu 12 kubva muzana kana kuti 12%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonora Ijena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwakati kubva 2007 tatambura hama dzangu tiri kuno kusouth africa, zvinhu hazvichafambi zvakanaka, mabasa hakusina, tara kuzimbabwe tiri kutambudzika nemubati pamaoko dai vashova matibetserawo vatungamiri vari mberi kwese zvinhu zvirongeke zvakanaka. Aiwa, takatarira nemavhoti kuti dai tagona kusangana nezvakanakawo mukati meupenyu, tinoputsirwa zvimashopu zvedu zvetichiti tigone kurarama nazvo, tibhadhara maschool fees. Saka zvinhu ndinotishungurudza zvikuru sei kuti kuvakuru vakuru vari mberi kwedu madindinzira otsitsi zvaurongwa hwedu hwavaba zvakanaka. Aiwa, toda urongwa hwakanaka munzvimbo yedu, nzvimbo yedu yashoreka zvikuru kwazvo, tobatuka senhakwa kuno kusouth africa kwatetiri.
MaAmericans hapana chinhu chavanorwa, chavanogwa chete ndicho kungoti vachinje utungamiriri hwenyika dzemuAfrica. Noti kuti kwanzi Zimbabwe kodzero dzavanhu chiichinyi, maelection haana kufamba zvakanaka. Ko ivo kwavo kuAmerica vakariga maelection vana Biden, vakariga Trump akaratidzira, vakasunga vanhu vose vakanga vachitsigira Trump. Hakuzi udictator here ihoho.
Ini handiwirirani nemashoko anotaurwa navamandaza kuti nyika yakagadzirira zvikuru. Vana mandaza vanotaura sepukere, asi ukafamba maGMB matura edu enyika uchitarisa chibage kana kuti uwandu hwechikafu chirimo, unoona kuti hapana chinhu. They are equal to ground, meaning to say hapana chinhu zvekuti chikafu ichocho chikanzi chipiwe vanhu achigoni kusustaina nyika just for a single month. Saka varume ava ngavasada kukwira pamusoro pegomo vachizvitutumadza kuti vakagadzirira. Hapana chavakagadzirira, panotoda kuti nyika dzekunze dzipindire.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitaru chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Love More Muzondiwa anozivikanwa neremagitaru rekuti The Paramount Chief achimba nechikwata cheMbarura Express. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ini ndakatenga zvemanzi kuma 1989 iko kuyanda katotangirawo zvemanzi mumazvikwata zvakati siyanei science yanezvi ndakuita zvavo ndakatanga kudza nechikwata chainzi Tsungubvi Express ndobva ndazochinja zita rekuti Tsungubvi ndobva ndazoenda pazita rinonzi Python Power ndobva ndazobva pazita rinonzi Python Power ndobva ndazopinda muzita rinonzi Mbarura Express that was 2006 and 2008.
Saka mabva kure kamukoma nemagitara aya vari kuitambira sei mimanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu music yangu yezvino izvi vari kuitambirisisa. Ndizvo ngati vari kuitambira sei. Vari kuitambira zvakanyanyisa zvokuti ndinowana makomments akasiyana siyana zvikuru pandakanyanya kuzoona change. Vanhu vari kutambira, vanhu vari kutambira zvikuru iyoyo albhamu rekupedzisira iri rekamusendoka yakatanga. Zvirinani, 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 zvirinani.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Maindastiri umu machallenges atinawo kumazininga maita basa machallenges atinawo anoti nestei pakurekota paya paya imari dzinenge dzichidiwa maplayers vanofanira kuvabhadharawo and zvose tinangoti industry yese yemusic inoda empowerment, inoda backup. But my promoters machines, you know, going out with a basa rese, with pets, I'll go to the party. Sector of banning a Twitter, Kinsha promoter, but I'm using Star Tanker, Kinsha reporting, you will do that. Anoto kukura sisa oso wanambiri kwacho wangu puwa mafronisa iso hapa wapata na imwe hafu walidi.
Wanoda kukubatai, wano kubatai kupi?
Bagundi bata, ndizo gara munu South Africa, ndo vandu pezi mazwani. Nekuda kukuchaka o shauri, mkrina pastures. +27 88 40 218.
Mune mashoko here amunoda kupawo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu kwakazininga ndoda kungotenda sere. Vanotsigira zvinondipa manyawu izvo kuti saka vanenge vachindifananidza nevamwe vaimbi vakurusa vanorema chaivo chaivo. Saka musambo feel kuve guilty kana muchitibatsira ndokuti basa redu risimbe. Tinotenda, ndo mashoko angu kuvatsigiri patina na ese.
Woza Friday tombokwenya magitare kambicha. Ngamuchinzwa kambo kanonzi magumo hapana chabuda. Manzwa hurukuru yaitwa na Love More Muzondiwa ari parunare ku South Africa na Ivan Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chamagitare svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa che Live Talk nhasi manheru na 8 PM, apo tiri kutarisa nezve mashoko akatorwa nemutungamiri weAmerica nezuro pamwe chete netsamba yenyunyuto yanyorwa neUSAID. Tisakanganwawo zvakare misoro yenhau tichiyeuchidzana kuti vanorwira kodzero dzevanhu vanoshora hurumende pamwe nekuramba vachinyomba. Dzinodzokorora, hurumende yeAmerica inonyora tsamba yenyunyuto ichishoropodza mabatirwo ari kuitwa vashandi veUSAID nehurumende yeZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi omuhle, namhlanje kungolwesihlanu mhlaka 8 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende weMelika usesole kakhulu uhulumende weZimbabwe esithi uhlukuluza izisebenzi zogatsha lweMelika olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo eZimbabwe olwe-USAID. Njalo uthi uxotshe ezinye zazo elizweni ngenyanga esanda kwedlula. Abesifazana beZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla benanza usuku lwe-International Women's Day bekhala ngokuthi ziningi inhlupho ababhekane lazo. Abantu abahlaselwe indlala kozimnyama ePlumtree namuhla baphiwe ukudla inhlanganiso ye-World Food Program ibambene le-USAID kanye le-World Vision. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika namuhla usole kakhulu uhulumende weZimbabwe esithi uhlukuluze izisebenzi zogatsha lweMelika olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo olwe-USAID njalo waxotsha ezinye zazo eZimbabwe ngenyanga esanda kwedlula. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olwe-US State Department, umnumzana Matthew Miller, wethule umbiko echothoza kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngalokhu esithi ukwenza kwakhe akuvezi ukuthi uzimisele ukuhlonipha umbuso okhululekileyo lo kudlelana kuhle lamanye amazwe. Umila uthe izisebenzi zogatsha lwe-USAID lezi beziseZimbabwe zilande ukuyahlaziya umumo ophathelane lenhlelo zentuthuko kanye lezombusazwe. Uthe izisebenzi lezi beziseZimbabwe ngokusemthethweni njalo uthi zahlukuluzwa iziphathamandla zikahulumende ngokuzethusela ukuzilalisa esitokisini, ukuzibuzisisa kanye lokuzixotsha elizweni. Umila uthe kungelani lokwenza kukahulumende lokhu, eleMelika lizaqhubeka lisenza inhlelo zokuthuthukisa uzulu weZimbabwe makhaza. Umkhokheli we-USAID uNkosikazi Samantha Power laye wethule amazwi echothoza uhulumende weZimbabwe phezu kwesehlakalo lesi. EleMelika lisanda kwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe izijeziso zenotho ezintsha lisithi ulokhu esephula amalungelo oluntu kanti njalo uphatheke kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Le into esolwe kakhulu ngomnankagwa izolo.
The Voice of America, VOA.
Abesifazana abanengi kanye lenhlanganiso ezilwela amalungelo abo bathi loba namhlanje kulusuku lokunanza imisebenzi enziwa ngomama olwe-International Women's Day, iningi labo lincindezekile ikakhulu ekutholeni amathuba emisebenzi ephathelane lobukhokheli, ukudlwengulwa kanye lokuhlukunyezwa emakhaya, i-gender-based violence, kubika uNokuthaba Dlamini yase-Victoria Falls.
Ngesikhathi umhlaba unanzwa ilanga labesifazana ele International Women's Day, abeZimbabwe bona bathi bazizwa besancindezelwe ngendlela ezichiyeneyo enhlangothini zempilo, ikakhulu ezimulini lapho abathi udlame oluqondise kibo. I-gender-based violence lokhe kuludubo oluqhubekela phambili elizweni jikelele. Bakhala njalo ngokwendiswa kwamantombazana besesebancane. Omunye wabomama laba ngunkosikazi Charity Moyo owelupane, uthi umthetho kahulumende kufuze uqiniswe ikakhulu ekuvikeleni amantombazana.
Abantwana bayahlukumezwa, bagcina bengena kumarriage besesebancane.
Omunye wenkokheli yenhlanganiso yezakhamizi eWange Residence Association, unkosikazi Sifiso Sibanda, laye ukhala ngokuhlukunyezwa kwabomama ezimulini.
Ngiyafisa kakhulu singakuyatsinja khonoko ukwenzela ukuthi omama labo bathi lo lapha bahamba khona bangahlali besethuka, kungabi ukuthi wonke umuntu ongubaba obona umntwana oyinkazana ubona inyama yokosa nje ukuthi azidlile kuphela.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi laye umumethe afanayo.
Silokhe sihlangana lenhlupho ze-gender-based violence, silokhe sihlangana le-early child marriages endaweni ezithiyeneyo. Abanye lokhe bengakwazi ngamalungelo abo njengabomama.
Umphathi Ntambo wogatsha lwabomama unkosikazi Monica Mthwanga izolo utshele intatheli zindaba ukuthi lanxa uhulumende esephume lemithetho ehlukeneyo yokulondolozwa kwamalungelo abesifazane, kusese ningi okusamele kwenziwe ukuze zifezeke indingeko zabo.
Asifuni abantwabethu bahambe umango omude besiyafika esikolo, njalo sifuna beqeqeshe singajiyi loba ngubani emuva.
Okhokhela inhlanganiso ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, laye ukhala ngezinga lokunanzwa kwabomama ngokungaphelelanga ikakhulu kwabazithweleyo, imidlezane kanye lengendlela abathola ngayo ukudla okwakhayo. Uthi njalo lokhu kubisela emuva intuthuko yelizwe. Uthi kwabazithweleyo bona njengenhlanganiso bafisa uhulumende akhiphe imbadalo yendleko yezibhedlela lapho sebebeletha, njalo baphiwe igazi kungelambadalo. Uthi kumele njalo bafundiswe ngamalungelo abo kwezenzalo lendaba zemacansini ukuze bazivikele ekudlengelweni ngomkabo labemuli. Phezu kwalokhu, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition laye ithi kumele imithetho iqiniswe evikela abesifazane kanye lelungelo labo. Inhlanganiso yezokhetho eZimbabwe Election Support Network yona ikhale kakhulu ngokwehla kwenani labesifazane ekuphathe kanye kwezombusazwe. Linhlanganiso ithi kukhetho lomnyaka ophelileyo kube lowesifazane oyedwa oncintise esikhundleni sikamongameli, okuveza ukungaxhaswa kwabomama kwezombusazwe. Indikimba yokunanzwa kusuku lwe-International Women's Day lonyaka ikhuthaza ukuxhasa abesifazane ukuze bebe lengqubekela phambili, ngesiNgisi i-Invest in Women Accelerate Progress. Kusasa kuzaba lombuthano wokunanza leli langa edolobheni Victoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngikunokuthaba Dlamini.
Abantu abahlaselwe indlala kozimnyama ePlumtree namuhla babelwe ukudla ngabenhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele, eWorld Food Program, imanyene leWorld Vision kanye logatsha lukahulumende weMelika olwe-USAID. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakozimnyama ezilambayo zibuthene eMqegula Business Center namuhla zisamukela ukudla lokhu phansi kohlelo lwe-Lean Food Program. Umuntu ngamunye ubeholiswa i-8.5 kg yesaka lamabele, okuyisigujana kwamafutha okupheka i-cooking oil kanye lendumba ezilesisindo sama-kgs edlula kancane amathathu, i-3.4 kg. Omunye wabathole ukudla lokhu unkosikazi Cecilia Nyoni, yena othi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ihlasele hathi abantu kuphela kodwa lezifuyo, ngoba akusela madlelo kanye lamanzi okunatha.
Yalamba kunzima, le masimini kuchile kakhulu.
Ekhuluma kumbuthano lo umqondisi weWorld Food Program unkosikazi Christine Mendes uthe okwamanje baphathisa abalambayo ezikhulayo ezigodini ezine kuphela zelizwe ezivalisa ibubi imangwe ichivi lebuhera phakathi kwezingamachumi ayisithupha. UMendes uthi lokhu bakwenza belandela uphenyo lukahulumende olwenziwa ngo-2023 olwaluphuma lenani labantu abazadinga usizo lokudla isikhathi sokuvuna lonyaka singakafiki.
Our support is reaching 264,000
people. Le Monest Development Trust, le Caritas, sizikwanise ukuthi sifinyelele inani labantu eli 264,080 kuma district engingakhuluma ngawo ayi-4.
Umphathintambo wezokulima uMnumzana Vangelis Haritatos uthi khona besazoqhuba uhlelo lokudingisisa umonakalo wendlala ukuze babone ukuthi kahle kahle bangaki abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla.
Very soon we will hear exactly what the report says.
Siqeda ukwenza uphenyo lwesimo sezilimo. Kulolunye njalo uphenyo luzalandela oluzasibonisa ukuthi lizwe livune okunganani okuzakwenza sazi isimo sendlala ezweni.
Umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo uMnumzana July Moyo ubexhase abe World Food Program labanye babo uZulu webubi laye wabelwe ukudla phansi kohlelo lunye. EleZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokunganikuhle kwezulu nyakenye lalonyaka okubaselwe isikhudumezi somkhathi esibizwa ngokuthi El Nino. Isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Lanxa uhulumende esithi abantu abalambayo eZimbabwe yonke bayizigidi phose ezi to 2.7 million. Inhlanganiso ye Food and Agricultural Organization ithi inani leli selikhuphuke laya kuzigidi phose ezine i 3.5 million. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Plumtree kozimnyama ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezi vela emelika uxolo sesihlobo esithandekayo kudaba oluphathelane lemelika uMongameli Joe Biden izolo wethule amazwi yakhe aphathelane lomumo wesizwe owe State of the Union address lapho abambe khona indaba ezimbalwa ezigoqela umnotho welizwe ezokuthengisela uZulu izibhamu kanye lemithetho ethinta ilungelo labomama lokukhipha isisu. UBiden wethule lawamazwi eledlabuzane elikhulu elitshengisa ukuba kayisilo khehla elelwa elisolwa ngabanye besithi kalisene lisi ukuqhubeka lisembusweni. Uthethele lithuba lokuchothoza azancintisana laye uMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans esola imizamo yakhe yokugenqula impumela yokhetho luka-2021. Lapho ekhuluma ngodaba lokuvikela imingcele yelizwe, amalunga ebandla lama-Republicans asukume amangezinyawo etshengisela emchothoza. UBiden uphinde wasola amalunga ebandla lama-Republicans leli esithi avimba uncedo lokupha ele-Ukraine izikhali. Ukuhlaziya amazwi kaBiden, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe uMnumzana Rafael Mthombeni.
Mina ngibona ngathi izolo ube ngumuntu ohlakaniphileyo sibili kakhulu njalo ibe yinto akade ilungiselele kakhulu. Ngibona ngathi uphendule imibuzo eminingi ebeyikade isebantwini ikakhulu labo abafuna ukuzwa lokho akukutshoyo abangama-Democrats. Ama-Democrats ngibona ngathi athokozile sibili kakhulu ngalokhu akuzwileyo ngendlela akwedlulisele ngayo phambili. Ngibona ngathi kuzamupha imiklomelo yokuthi babona ngathi hayi lokho okukhulunywa abantu ukuthi mdala sekunjani, hayi izolo ukhanyela umdlala sibili kukhanya ngathi abantu bangamvotela okusekuza kuba khona lapho sekuyikholo ukuthi abanengi baphi ama Democrats lama Republicans nxa sokusizwa ukhetho olukhetho lomhlaba wonke lo owe America. Ngaphinda ngithi mina hayi ngokumlalela kwamizwa ngathi angavotelwa ukuthi abe ngupresident okwehlandla lesibili.
Ngokubona kwakho amazwi kaBiden ayakha yini?
Njengoba ngijikile lapho ukuthi ilizwe leli liqhamukene phakathi. Aluba ngabe uphiwe ithuba lo ancintisana naye ukuthi akhulume la ephiwe i-platform efana naye. Besiza kuzwa okutshiyeneyo, ukuchothoza okutshiyeneyo, ukuchothoza kokuthi konke lokho kwenziwe nguBiden akulalutho, akulanto eyenzakeleyo, akulalutho olukhona, ihulumende le iyehluleka. Besiza kuzwa lokho. Laye uthethe ithuba elifana naye lokuthi khona asakhulume lokho akubonayo, achothoze lo ancintisana naye ngelaphe abona esehluleka khona. Ngoba ngizwa ngathi umtshayile kwi-insurrection leyana ukutshaya i-White House, wamtshaya kulokho kokuthi kumele ukuthi ama-bills la amanye anjengebhili le eyoku-immigration umtshayile khonapho, usho wamtshayela khonapho esikhundleni khonapho. So ke mina ngibona ngathi ama-Democrats akholisile ukuthi akuzwe khonokho.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngolwesihlanu lusuku lokuthakazelela imisebenzi yabesifazana olwe-International Women's Day. Lesi sikhathi sokuhlolisisa indlela abesifazana abasebenza ngayo ukuncindezelwa kwelungelo labo, ukahlanyezwa ngabesilisa, lendlela umhlaba wonke jikelele obamba ngayo imithetho eqondane labo, ikakhulu leyo ebavimbela ukuba bethuthuke ngemfanelo egoqela ilungelo lokuba labantwana njalo lokuba lamathuba anjengabesilisa. Umongameli Joseph Biden uthi loba kule mizamo eyenziwa ngumhlaba wonke jikelele ekuthuthukiseni ilungelo labesifazana, maningi amazwe ancindezela omama lamankazana. Uthi lokhu kwenzakala emazweni anjengakwele Afghanistan, lapho kungavunyelwa khona ukuthi omama lamankazana behambe esikolo kumbe besebenze. Uthi lokhu kwenzakala njalo lakwele Iran, ongavunyelwa ukuba abesifazana bethule abakufisayo. UBiden uthi kuningi njalo okwenzakala kwele Ukraine, okule butho lakwele Russia eludlongula abesifazana ngesikhathi sempi yesabekayo. Loba kunjalo uthi eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu 25 edluleyo, kukhona osokwenzakayile kwabesifazana ugoqela ukulinganiswa kwamathuba abo labesilisa, ukuzimela la emadale ePhalamende lakumakhansili lezinye indawo, ukukhathalelwa kwezokubeletha lemithetho emitha eyenza ukuthi abanye babo bafinyelele imali emabhanga yokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi, lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabo ezindlini lezinye indawo. UBiden uthi kwezinye indawo njalo abesifazana baqhubekela phambili bethwele amagabha avuzayo ngoba kabenelisi ukuthola izikwelede emabhanga, ukuthola impahla yabobaba abatshonileyo, ungula amabhizimusi, ukuthola imali yemfundo lemisebenzi efana yabesilisa. Esikhathini esiningi uthi kabavunyelwa ukwethula abakufisayo kwezibhadalane lababhekane lakho suku zonke. UBiden uthi kuqakathekile kakhulu ukunakekela omama lamankazana, ikakhulu kwezomvikela, ukwenzela ukuba wonke umhlaba uthuthuke ngemfanelo. Ngaphandle kwalokhu uthi umhlaba wonke jikelele ungeke waphumelela kungananzwanga ilungelo labesifazana. Uthi ngosuku lolu elemelika likhuthaza ukuba kuhlonitshwe ilungelo labomama lamankazana. UBiden uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusekela konke ofiswa ngabomama lamankazana emhlabeni wonke jikelele.
La lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko elisithumeleyo na
Studio 7. iZANU-PF le ikhala ngokuthi abantu ngawa hlanganisa amakhanda leZimbabwe beyicelele ukuthi ama-sanctions lawa renewed akhitshwe bangabo sihlolela thina awafakwa bemaningi njalo ukuthi baningi abasile bangafakwanga ukuthi ngabangezela afake lanto abaningi even abo-opening pof lawa basalela kuma-sanctions abangene bafakwe lapho babotshwe ama-sanctions lawa bangabo ukuthi bona ye sibacele bacelele ukuthi i-America ikhiphe izizezoni before ukuthi ma-sezikhitshwe sesihlala sebeklamasabasithi ye sebetshwa sebe-free phambili ama-sanctions America faka ama-sanctions
Studio 7, linjani basakazi nethemba liphilile lapho elikhona khona nomoya ngudiwa ngosayi nguvuma balanda lo ukhuluma ngiphansi khona le gagasini e-Cape Town eKapa Lodu ngithi ngibulise lapho basakazi ngile ndaba lapho engiza nayo empuphu abantu bezimra kabayekele ukuthatha impuphu emabhoda bethathela abantu impuphu ukuthi benezihlobo zayo ezilambayo bekizwe lingananga kunje komile kulugwadula abantu bezanu laba basemabhoda sebethatha izimpuphu lezi bezithatha bezicomputicata besiyathengisa besiyanikeza imideni yabo besiyathengisa i-corruption yeZimbabwe kanti ifuna kuze kuliwe yini kumele abantu beze bebambana ngezandla ukuze kulunge yikho lokho abakufunayo yini
basakazi siyalibingelela lonke ngenhlonipho enkulu basakazi siyacela mpela siyacela i-voice note yami kayizwakale iyefika ebantwini bonke yonke indawo iZimbabwe yonke bengicela mpela ngicelela abantu baseZimbabwe bonke ukuba njengoba abantu bayabhaliswa kuholiswa abantu ukudla besicela ukuthi kakuholiswa abantu bonke ukudla abantu kucutshelwane ngekomitsho kuyeke le nto yokuthi kubhaliswa abanye bencitshwa ukudla lakati abanye bona beyekudla ngapi bona bedlinhlabathi yini bakithi balisana abantu bonke lichuphela abantu ukudla gcelela mpela abantu basekhaya kukholisana abantu bonke ukudla lingakhethi abantu bonke bayalamba kodwa uma kuvota ilizwe lonke azikhethi ukuthi yiphi party kumbe yena le phetheyo yeholisa abantu kumbe yicela liholisa abantu bonke abantu bayalamba kukho umuzi ukuthiwa izulu lalisina lapha ibanife
Studio 7, ngichona njani singelele wonke umuntu wo Studio 7. Hayi, abantu bezanu bangamasela ayikhona kancane. Bangamasela oqala lokucina. Into abayaziyo kuphele yona ikhubezwa begiya, bekhuluma izinto ezingela order sikhathi sonke. Bazitshela ukuthi bona into yonke abayikhulumayo inandi kuye wonke umuntu. Bengakwazi ukuthi into abazikhulumayo zishukumeza uZulu izinto zonke abazikhulumayo lezi. Bengabanye ngabe baba lama shoni mani ngabe baba lamashoni kuyayangiswa kuyinto abakukhuluma every day bengazinuka amakhwapha kuyadingakala ukuthi uzinuka amakhwapha uma ukhuluma enye into uziqondise lo mlomo wakho lanoma uyisikhulumeli lanoma uyini kanti akulezinye indawo lapho abangayatshontsha khona nokuthi bebelokhu betshontshe eZimbabwe hhayi sesidiniwe imbono yabo ayipheli njalo imboni yabo iliyana uthinga
labo bekungabalaleli be Studio 7 lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa ufuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp thumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 liviki sihamba leqembu lerumba elelindo kuhle express band lona eselethu le idlalade elitsha Leli qembu lidabuka esigabeni sakobhodo ePlumtree. Nango umholi walo uLawrence Sanonoza Moyo.
ngumholi wecembu ilinto ukuthi ekusebenzi cembu elisungulwe eminyakeni ka-2012. Icembu lize lakhipha idlalade lokuqala ngo-2019 uChilamba Budziwa. Ngikhuluma kumanje siyethula idlalade esilikhiphe eminyakeni ophelileyo elilesihloko esithi Inhlalababo.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengangithinta kunombolo elandelayo ithi 078-084-9045. Ikhona njalo inamba yomfowethu uPletus Saasi Dlomo 065-562-2998. Ikhona njalo enye inombolo 065-581-4269. Zonke ikhodi yase South Africa.
Abalandeli ubachiyela waphamazwe.
Sizocela kakhulu ukuthi lisilandele emakhasini afana nabo Facebook. Uyasearcha Lindokuhle Express Gate. Bese uya ku YouTube, usearche Lindokuhle Express Gate, ucofe usubscribe nabo like, ubuke imisebenzi yethu bese uyadlulisela umsebenzi kwabanye. Siyabonga kakhulu.
Abatoputula bayisana balume Lindokuhle Express Band bedlabela ke kamnandi abafana beplum tree besigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa sihlobo zami liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje lapho esikhangela khona usuku lwabomama olwe-International Women's Day. Sizakhangela lo mbiko kamongameli weMelika umongameli Joe Biden. Awethu le izolo singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weMelika usola uhulumende weZimbabwe esithi uhlukuluza izisebenzi zakhe. Kwanele yimi untungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.